vanhu vakazhinji vauzvaina kuranga mabasa kupera kwezuva ranhasi vadzidzisi vanga vari muzvikoro vanga vangori makumi mana pamuzvana vatingati 40% vazovharwa muzuva ranhasi zviri kuratidza kuti vanhu varikujoina zvakanyanyisa vachida kuti vadzike nyaya nhunha dzavo nehurumende tichitarisawozve kuti hurumende yatopanika zvakanyanya vaakutomanikidza mahedhimasta kuti anga achitora mastatistics ematicha ari mabasa neasimbi chinonyanya kutikurudzira ndechekutiwo maticha chero mamwe asiri atus ari kuuyawo achijoina kuchirongwa ichi tatoita dambudziko rekuti vaikutiko maitire mazuva matatu dai mawedzera takwanisa kungoramba takaramwa mabasa kusvikira nyaya dzedu dzanzwisa asi tokuramba tichingowedzera kushungurudzika nekushungurudzwa kuitwa vanhu vamwe vedu nhengo dzedu nestate katasai panguvaina ndindotaura tindava Godfrey Chanda vari muhutapo vatorwa nemurume anonzi Mugweru akaenda naye panonzi padevelopment house patokungovati nzvimbo inowanikwa vasori panogara vasori
vamuti vaende vambaodin yekuti hatida kuona uchiadresa varayiridzi vemuno Mugweru hatidi kuona uchienda muzvikoro izvo zvinoratidza kutyora kodzero dzake dzetrade unionist ane right to organize mapurisa vatomushishidzira vakamuti tikangokuona tichatora matanho haasi mapurisa angai nawo vasori sekutaura kwaazotiita ane masiya iwo ndo anga vamutora hapana rekodi rake ramubonyorwa pasi kuti anga akabatwa
muchapedzisa kuramwa mabasa rini
tiri kupedzisa mangwana kuramwa mabasa ende mangwana tiri kuona vadzidzisi vazhinji vachitorega kuenda kubasa zvachose tichatoidambudziko rati kutoita nderekuti vari kuti ngatichitorambe tichienderera mberi nekuti vadoo nemweya wekunyatsorungira masalari avo saka isu chatichangoita ndiri patinopedza mangwana tichazoita evaluation nevarayiridzi vose kuona kuti zvinhu zvedu zvasvisingapaki tichironga rimwe gwara ratingatore pamberi hatisi kuzozorora kusvikira vanhu vawana mari inoitawo kuti vararamise vanhu hatisi kuzozorora kusvikira profesheni yedu yadzorerwa chiremerera chayo icho chadiwa nemari yatiri kutambira isina chainokwana
pane zvamambotambira here zvabva kuhurumende maererano nenyaya yenyu iyi
hurumende iri kugara yagara pasi tinonzwa Apex Council rinoveboka ravo ravanowirirana navo ravanodanana naro zvakanyanya kune vanhu vavachaisa mumabhodha akasiyana-siyana vachida kuti vaedze kunyararidza vadzidzisi kuti vadzidzisi vafungire kuti pane chichabudako asi vadzidzisi vaakuziva kuti pose panosangana Apex Council nehurumende hakuna chinobuda.